Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weBotswana vaMokwetsi Masisi nhasi vavhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show vachiti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaratidza zinyekenyeke riri munyika dzeSadiki neAfrica yose panyaya dzekurima. Vemapato anopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu voshoropodza ushamwari neukama huri pakati pavaMokwetsi Masisi nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Zimbabwe Media Commission inoti apo nyika yatarisana nesarudzo dza2023 vatori venhau vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo vachiti izvi zvinobatsira muutongi hwejekerere nekusimudzira nyika. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weBotswana vaMokwetsi Masisi nhasi vavhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show vachiti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaratidza zinyekenyeke riri munyika dzeSadiki neAfrica yose panyaya dzekurima. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vati zviviri izvi zvakapinza nzara uye yave nguva yekuti nyika dzemuAfrica dzishandise michina yechizvino-zvino kusimbaradza mabasa ekurima kuti pasave nenzara kunyange pakaita matambudziko akaita seCOVID-19.
The introduction of social distancing, the travel bans at the peak of the pandemic only exacerbated the situation, severely hindering the production and delivery of agricultural goods and services, and overall disruption of food security and nutrition.
Nyaya yesocial distancing pamwe nekuti vanhu vasafambe panguva yeCOVID-19 yakakanganisa mabasa ekurima pamwe nekunza nzara.
VaMasisi vati Zimbabwe neBotswana zvinofanira kusimbaradza kuzvidzana kwadzo panyaya dzekurima vachiti Zimbabwe inyanzvi pakurima zvirimwa zvakaita sechibage, ukuwo nyika yavo iine unyanzvi panyaya dzekugadzira mishonga yezvipfuyo yakaita seyekurapa zvirwere zvakaita seNewcastle neFoot and Mouth. Vatiwo Zimbabwe ine nyanzvi munyaya dzekurima uye dzimwe dzacho dzave kutoshanda munyika mavo. VaMasisi vati hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kushanda pamwe kurwisa dambudziko rokubiwa kwezvipfuyo pamuganhu yenyika mbiri idzi iro rakonzera mutauro.
Our two nations are collaborating to combat such undesirable acts across our border, as well as facilitate repatriation.
Ndinofara kuti nyika dzedu dziri kushanda pamwe kupedza dambudziko iri pamwe nekuona kuti zvipfuyo zvinenge zvawanikwa zvidzorerwe kuve nevazvo.
Nyanzvi munyaya dzekurima uye vari nhengo yeZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti vanowirirana nemashoko avaMasisi ekuti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaburisa zinyekenyeke panyaya dzekurima muAfrica. Vati izvi zvinofanira kusvinudza nyika dzemuAfrica kuti dzinofanirwa kuzvirimira chikafu chakakwana nekuti dzine zvese zvinodiwa kuita izvi.
Kana kanzi kwaita hondo, kana kuti pane chinenge chaitika, tozoziva kuti aiwa senyika kana kuti seSadha kana kuti seAfrica takazvimirira tega panyaya yechikafu. Nokuti Africa chokwadi mvura tinayo, ivhu tinaro, vanhu vanofunga nevanogona tinawo. Saka zvinhu zvatofanira kuti tinge tichizviitira tega izvo zvekuitira kuti tikwanise kuzviwandira chikafu chedu nezvimwe zvakadaro.
Zvichakadai, Zimbabwe National Army ndiyo yatora mubayiro wezviratidzwa zvakakunda vese pashow yegore rino. va Jonathan Musoki ndio vawana mbairo wekutanga pavarimi vefodya. Vamwe vawana mbairo vanosanganisira amai Priscilla Marauka au vawana mbairo wekuemurimi wepamusorosoro kana kuti Best Agro Produce Farmer. Purazi rezvikomborero richiwana mubayiro wekutanga pavarimi vemombe. Vaconcern Mutasa vekuzaka ndivo vawana mubayiro wekutanga pavarimi vepfumbudza uye vapiwa mubayiro wetarakita. Vamutasa vanoti vafara nekukunda kwavaita vachiti kurima nepfumbudza hakurwadzi sezvinofungirwa nevakawanda.
Saka ukaita gore rino ichazonorwadza kutanga next year yamutoda ichozvinhu.
Aka ndike kutanga mukati memakore maviri veruzhinji vachibvumidzwa kupinda mushow iyi neuwandu hwavo zvichitevera kurerutswa kweurongwa hwekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunze kwevarimi nemakambani emuno pane makambani kubva kunyika nhanhatu dzinosanganisira Botswana, South Africa, Malawi neIndia pashow iyi iyo inopera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zvichakadaro, mutungamiri weBotswana vaMasisi vachoropodzwa zvikuru nevamwe vanopikisa uye vanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe nemuBotswana, vachiti vari kutsigira utungamiri hwavaEmerson Mnangagwa uwo vanoti huri kuenderera mberi nekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kanawo kuZANU PF panyaya iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo vachangosvika panhandare ndege Robert Gabriel Mugabe International Airport muHarare neZulu Masikati, vaMasisi vakati ushamwari huripo pakati pavo navaMnangagwa ndewebhande neBhurugwa.
Pane ushamwari hwemhando rokwati pakati pangu naPresident Mnangagwa. Makafanira kuzvinzwa.
Vakaenderera mberi vachiti ushamwari hwavo hunosimbaradzwa nekuti mapato avanotungamira ndiwo ari panyanga, uye ZANU PF yakatotumira nhume dzayo kumusangano webato reBotswana Democratic Party kana kuti BDP uyo wakaitwa mukupera kwesvondo rakapera.
Botswana
inoramba ichikurudzira kuzvitwa kwezvirango zveupfumi. Kana Zimbabwe ikatemerwa zvirango, Botswana yakatemerwawo. Hatidi zvakadai, takaudzai shamwari dzenyu kuti hatidi zvirango izvi.
Asi mutungamiri werimwe remapato anopikisa munyika reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vati zvinorwadza zvikuru kuti vaMasisi vari kusarudza kupembedza vaMnangagwa pane kuti vavatsiure.
Chiri kutirwadza isituation yatinayo munyika meZimbabwe. Iko zvino vana mukoma Job Scala, Godfrey Stole nevamwe vaya vatinoziva vakavharirwa variko kuchikurubhuko. Tine crisis yakakura yekuti maopposition leaders ari kuvharirwa vasingatongwi. Iyo vaMasisi vakataura zvekuti vanokama hwebhande neBhurugwa isu nyika yakadai hazvitibatsiri. Iko zvino vanhu vari kutambura kudye nhoko dzesvonda chaiyo.
VaNgarivhume vatiwo zvakare vana veZimbabwe vari kunyombwa kunze kwenyika nekuda kwemamiriro eupfumi ayo akaita manyamamire nerongo nekuda kwehurumende ZANU PF.
Vana veZimbabwe vari kutukwa kuSouth Africa kunge mbwa muzvipatara zvamakaona mukadzi yachinzwa achitukwa nadokta uya. Vanhu vari kutambura vachitaura kuti Mnangagwa asi kuite zvakakwana kuchengete vanhu vake. Saka zvinei mukataure zvekuti neushamwari hwebhande neBhurugwa musi kutaure nyaya dziri kunetsa muZimbabwe kuti dzinake zvinoreve izvozvo. Ndozvati ndisvitse pakundiare mashoko iwavo.
Mutauriri weCitizens Coalition for Change kana kuti TCC muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kukodzero dzevanhu munyika.
Izvi zvinenge zvichida kuti Zimbabwe ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika, zvakare ichiremekedza bumbiro remutemo kana kuti constitution nemahuman rights, kodzero dzevanhu. Nyaya yekumbunyikidza vanhu inofanira kupera. Naizvozvo isu tinotaura kuti nyaya yemasanctions hongu yakashata, asi isusu senyika tofanira kugadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika.
Mutungamiri werimwe remapato anopikisa muBotswana reBotswana Congress Party kana kuti BCP vaDumelang Salishando vaudzawo Studio 7 kuti mashoko avaMasisi anoratidza kuti vakuru vemudunhu reSadek vanotya kuudza vaMnangagwa chokwadi.
Izvi zvinoratidza kuti gungano remapato anozoti mafrontline states akafanira kubviswa mutongi nekuti ari kudya pachavo vanhu vachitambura. Mapato aya haana basa nevanhu venyika dzavo.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika iyi richishanda rakazvimirira muguta reKhaburoni vauya Pondadi vati maitiro ava masisi ndemu narikutsvaga zvene kuna vamunangagwa.
Hatizivi kuti vamasisi vari kunyanyengerera chii kuna vamunangagwa vagari vemubotswana vari kugara nezvizvarwa zvezimbabwe munyika mavo vachishandisa zvaifanira kushandiswa nevana venyika iyi. Vanamate kuti zvizvarwa zvebotswana hazvizoiti zviri kuitika kusouth africa pari zvino.
Murwiri wezvemagariro evanhu akanaka vachishanda vakazvimirira vatendai Ruben Bofana vati vamasisi vakafanira kushandisa ushamwari hwavo navamunangagwa kuvaudzwa chokwadi kuitira kuti vana vezimbabwe vasununguke.
Tinoona kuti kusungurudzwa ikoko, kudzvanyirwa ikoko, kwakutoda kuti kupindire vamwewo vanobva kune dzimwe nyika kuti tionesane nehurumende yedu kuti zvamuri kuita izvi hakusiko utongi hwejekerera, hazvisirizvo zvakafira vana vezimbabwe masango nemumamisha umu vachiti tiri kuda kuzvitonga kuzere. Hakusiko kuzvitonga kuzere.
Muna 2019, Zimbabwe neBotswana dzakavandudza hukama hwadzo kubva paJoint Commission kuenda kuBinational Commission, chidanho chinoona vatungamiri venyika mbiri idzi vachisangana gore negore vachiziya nyaya dzakakoshera nyika mbiri idzi. Pamusangano wechitatu weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo wakaitirwa kuVictoria Falls mukutanga kwegore rino, nyika mbiri idzi dzakasainira nazvibvumirano zvitsva zvishanu izvo zvasvitsa zvibvumirano zvose kumakumi maviri nezvishanu pamakumi mana nezvitatu zviri kutarisirwa kuvhumiranwa nenyika idzi. Pose pavanovana mukano wekutaura, vamasisi avo vakazopa mhinduro yavo pakukokwa kwavo kuzovhura shoo yegore rino nemusi wechitatu svondo rino, vanokurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nemamwe makambani akazvimirira ega nenyika dzekumawirira nekuda kwokutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe Media Commission inoti apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, vatori venhau vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo, richiti izvi zvinobatsira muutongi hwejekerere nekusimudzira nyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi mukadoma kumusangano wakakokerwa neZimbabwe Election Support Network uyo uri kudzidzisa vatori venhau zvinotarisirwa pakuganurwa kwematunhu nezvesarudzo, mukuru wekomishini yeZRMC vaAcademicianer Mora vati nguva yesarudzo inguva yakakosha zvikuru uye vatori venhau vane basa guru rekufambisa mashoko.
Takatarisa vatapi venhau, tine chivimbo chekuti ndivo vanhu vanofambisa mashoko zvichibudikidza kubva kune vari kuronga zvesarudzo, vari kukwikwidza munyaya dzesarudzo vachiendesa kuruzhinji rweZimbabwe. Saka chikuru chatinokurudzira ndechekuti vatape venhau kuti vabati basa ravo zvinotaridzwa, zvinofadza munhu wese.
Chibachina Mora wakurudzirawo vatapi venhau kuti vanzwisise mitemo inovabata pavanopepeta nhau.
Chikuru ndechekuti vatape venhau vanofanira kuzamira inovabata pakutorwa kwenhau. Pane mitemo yakaiswa yakawanda. Pane Data Protection Act yakauya muna December. Tinokurudzira vatape venhau kuti variverenge vanzwisise. Rinovabataivo uye rinobata vazhinji veZimbabwe. Iyo nyaya yekungotumira mashoko nepambozhanhare pedu apa papa zvinobatwa mudata protection act. Ende wozoti tichitarisira kumaelection, kuna anonzi maregulations statutory instrument 33 of 2008 inobata vatape venhau kuti matorero avanoita nhau, madzipepeturo avanoita nemaburitsuro avanoita vanofanira kunge vachinzwisisa kuti zvinofanira kunge zvichifamba mune zvakadai. So chikuru chemitemo iripo ndechekuti mapepanhau nemaradio nematerevhizheni vakwanise kutora chinzvimbo chavo muZimbabwe kuburikidza nekusimbisa chisungo chedu chedemokrasi.
Vamaoven Mukudu vanoshanda neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatsinhirawo kuti vatapi venhau vanofanirwa kunzwisisa mutemo kusanganisira weData Protection Act.
Tichienda kusarudzo dza 2023, tiri kutarisira isu uye donzo redu nderekuti dai vatori venhau neavo vanoita vanoshanda mune zvekutapa nhau paita pasaite anombunyikidzwa kana anosangana nenjodzi dzinoenderana nemashandira anenge achiita. Saka isusu tichienda mberi tiri kuti dai vatore nhau vaziva zvavanofanira kuita kunge vange vachizvidzivirira kune zvatiri kutaura izvi. Chechipiri ndechekuti ngavangodzidzawo kuziva kuti mumasaisai mataa kushandisa mafoni nemakombiyuta ataa kushandisa pamadande mutande vangazvidzivirira sei. Kune vanopa mapasswodhi evanhu, kune vanouya vachiheka mumafoni evanhu. Saka vanofanira kunge vachiziva nzira dzakasiyana-siyana dzekuzvidzivirira nadzo. Pavanenge vachiita basa ravo vanofanira kuziva kuti vane kodzero dzavo dzekuramba vakanyarara vasingatauri chinhu uye kuwanirwa gweta kuti vanga vachimiririrwa.
Mumwe mutori wenhau anga ari pamusangano uyu vachengetai murimwa vati sarudzo dzinounzwa kutyisa kukuru kuvatori venhau nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo inovabatanidzira nguva zhinji. Zesni inotiwo zvakakosha kuti vatapi venhau vapiwe ruzivo nezvesarudzo kuti vakwanise kunyora zvine ruzivo rwakadzama nezvesarudzo. Vachitaurawo kumusangano wavatori venhau wakaitwa kuBulawayo neZuro we2022 African Journalism and Media Summit, gurukota rezvekuburiswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa, vakakurudzirawo vatori venhau kuti vaite basa ravo neunyanzvi vachiburisa nhau dzechokwadi. Ndakamirira Studio 7 muKadoma, ndini Rutendo Mawere.
Danho ramaya wegweru rekuda kupa ruremekedzo rwepamusoro-soro kumunhu anokosha kana kuti Freedom of the City kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rokonzeresa mutauro richipikiswa nemakanzura ebato reCCC. Mutoro wedu wenhau kudzanai Musengi anotipa nyaya iyi.
Makanzura ebato reCitizens Coalition for Change mapfumbamwe akaramba danho rekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapiwe ruremekedzo rweFreedom of the City urwu pakaitwa musangano wekanzura yegweru nemusi wechitatu. Meya weguta vaamutendi Kombai vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora nemamwe makanzura manomwe vebato iri ndivo vaive vatungamira kuti danho iri ritorwe, vachiti vaMnangagwa vaikodzera kupiwa ruremekedzo urwu. Mumashoko avo kuvagari kuburikidza nedande mutande reWhatsApp, vaKombai vakashora kupikiswa kwedanho iri vachiti danho risingafanirwa kupinzwa zvematongerwo enyika mukati uye ravanofunga kuti raigona kubatsira guta kuti ribude mumatambudziko rakatarisana nawo. Asiva Josiah Makombe vanovewo kanzura uye vari sachigaro webato reCCC mudunhu reMidlands vaudza Studio 7 kuti vakapikisa danho iri nekuti zvikonzero zvakataurwa navaKombai nevamwe vavo hazvina maturo.
We believe that President Mnangagwa has not done anything, not only for Gweru but even Zimbabwe at large. As a community, as a city, we have got so many challenges. Challenges caused by the economic situation that we have in this country, and President Mnangagwa is the one presiding over the affairs of this country, and we cannot reward failure by honoring him with this status of freedom of the city.
Vachausi Mazorodze vanove mukuru wesangano reGweru Residence Forum, rimwe remasangano anomirira vagari, vati makanzura afanirwe kupedzera misero kumakunguo vachikakavadzana panyaya dzezvematongerwo enyika vachitadza kuita mabasa avanotarisirwa kuita nevagari. Taedza kunzwa kubva kugurukota redunhu reMidlands Valerie Mavhima panyaya iyi, asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda kumhepo. Vincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro. Vaudza Studio 7 kuti havaoni kupa kana kusapa ruremekedzo rwakadai zvichipedza matambudziko akasiyana-siyana akatarisana nemakanzuro emunyika. Munguva yapfuura, kanzuro yeguta reBulawayo yakaramba kuchinja zita remumwe mugwagwa wemuguta iri kuti unzi ED Mnangagwa Road. Vamwe vanoti kusashanda zvakanaka kwemakanzuro munyika kuri kukonzerwa nekupindira kwehurumende yeZANU-PF, ukuwo hurumende ichiti izvi zviri kukonzerwa nemakanzuro emapato anopikisa anotungamira makanzuro aya ari kutadza kuita basa. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandirwe muAmerica vakapinza basa vashandi vatsva vakawanda zvishoma kudarika zvaitarisirwa mumwedzi waNyamavhuvhu, zvachengetedza tarisiro yebhanga guru renyika reFederal Reserve ketatu kukwira kwemari dzinenge dzaberekwa kusvika pamapoints makumi manomwe nemashanu kana kuti 75 basis points interest rate mumwedzi uno, kunyange hazvo uwandu hwekushaya mabasa hwakakwira nezvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7%. Bazi rezvemabasa razivisa mugwaro raro rekupinzwa kwemabasa rabuda nhasi kuti mabasa asiri emumapurazi akawedzera nezviuru mazana matatu negumi nezvishanu kana kuti 315,000 mumwedzi wapera. Dare redzimhosva muMyanmar nhasi ratongera mutungamiri akabviswa pachigaro Aung San Suu Kyi mamwe makore matatu ekugara mujeri pamusoro pemhosva yekubira sarudzo, zvinove zvaiswa pamusoro pemakore gumi nemanomwe aari kupika padzimwe mhosva dzaakabatwa nadzo. Suu Kyi nedzimwe nhengo dzebato rake reNational League for Democracy vakasungwa muna kukadzi 2021 mushure mekuraswa kwezvakabuda musarudzo nehurumende yechiuto. Vamwe vagari vemudunhu reMashonaland West vave kurarama nekutengesa uswa hwekupfiririsa dzimba, danho rinokurudzirwa nebazi rekuchengetedzwa kwenharaunda reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA senzira yekuderedza kuparadzwa kwemasango nemoto. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Amaembezi chinopuswa vanogara kwamudzimu kuHurungwe vanotengesa uswa mumugwagwa unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Amai zvinopuswa avo vakatanga kutengesa uswa makore gumi nemashanu apfuura vanoti vanowana mari inosvika madhora makumi matatu pasvondo iyo vanoraramisa mhuri yavo ine vana vashanu. Vanoti vangadai vachiwana mari yakawanda asi vanotenga vave kuita vashoma, zvave kuvamanikidza kutengesa uswa hwavo nemari shoma kuti vakwanise kutenga sipo nezvimwe.
Tatisi pakuronga kwedu tenga tichitira kuti mabhandi redu 3.5, 50 cents, 3.10, 3.55. Taka 3.55 mabayodo anenge auya takataurirana vegona kuti tora 3.10 dhora. Zvino vamwe vanoramba manje, zvino nenhamo manje yengongo tikati ndikotengesa ndione sipa tiombowanawo kana kuona kana wakaona 20, 30.
Mumwe mugaro wekumakuti amai Margaret Mupandaguta vanoti kurarama kwavo kwose basa ravanoziva kutengesa uswa. Amai Mupandaguta vanoti bhizinisi rekutengesa uswa radzikira zvakanyanya nekuda kwekuderera kwevanoshanya munyika kana kuti matories. Ambuya Mupandaguta vanoti vaigamuchira vaishanya ava vaivaka dzimba dzaitsirirwa neuswa idzo dzaifarirwa zvakanyanya nevaishanya ava. Amai Chedza Zvikomborero vekunyamakate vanotiwo vanowana mari inosvika madhora makumi mana ekuAmerica iyo vanoshandisa kutenga zvekudya zvakaita semafuta ekubikisa nekuzora, sipo, munyu nezvimwe.
Chibage tinorima chatinotenga isipo mafuta pamwe pacho tinotarimawo kana zvazvishoma towedzera. ne sautio ne zvimwe zvokushandisa kumumba medu kuzora mafuta.
Mutauri webazi reema mudunhu remashonal and west vamunyaradzi Nariswa vanoti vanokurudzira kuchekwa nekutengeswa kweuswa, vachiti zvinoita kuti vanhu vachengetedze masango sezvo vachiwana raramo kuburikidza nekutengesa uswa. VaNariswa vanotiwa kuchekwa kweuswa kunoderedza kutsva kwemasango, uye vanoti ema inopa rusigiro rwemajeko ekuchengesa uswa kune vanenge vachida.
Vajena seema tinokurudzira zvikuru macommunities kuti vaite maprojects akafanana nekucheka uswa vachitengesa. Maprojects ozvakare akafanana nekuti macommunities vagadzire atinoti mahay bales ekukohwa uswa kuti vozopa mombe paipatinenge tamuchirimo. Zvakanakirei? Zvakanakira kuti iwo uswa ndounopa kuti moto wemasango utsve, tirasikirwe nemidziyo, dzimwe dzenguva tirasikirwe neupenyuwo zvakare. Saka macommunities vakaita maprojekt iwavo zvinodzora uwandu hweuswa hunotsva hwatingati pachirungu fuel. Ende zvakanakirawo zvakare nyaya yekuti vabereki vagari varimi vanenge vakuwanawo chouviri kubva kuuswa uhu.
Uswa hunotengeswa uhu hunenge hwamera mumadhunduru muminda nehumwe hunenge hwamera mumasango. Ema inokurudzirawo kuti vanhu vacheke nekuchengeta uswa hwekuzopa mombe kana kuti hay bales sedanho rekuderedza uswa hunotsva. Bandiko iri ragara richikurudzira kuchengetedzwa kwenharaunda, richiti rinoshushikana zvikuru nekupiswa kwemasango, izvo rinoti zvinokonzera kurasikirwa kweupenyu hwevanhu pamwe nezvipfuwo. Kupiswa kwemasango kunonziwo kunovhiringidza zvirimwa muminda pamwe nekuparadza mafuro ezvipfuwo. Mwedzi wapera, ema yakazivisa kuti matunhu ese emumashonaland pamwe nemanikaland nematebeleland north ane mikana yakakura kwazvo yekukanganiswa nemoto yesango munguva dzekupisa kwekunze, uye inoti iri kushanda zvakasimba kupa vagari venzvimbo idzi zvekushandisa mukudzima moto nekucheka uswa, uye inokurudzira kugadzirwa kwemakombe ekurasira dota iro rinogona kunge rine moto unogona kuzokonzera kutsva kwemasango. Vaputi vefodya vanokurudzirwawo zvakare kuti vadzime zvigusvani zvefodya vasati varasa, sezvo izvi zvichizogonawo kufutidzwa nemhepo zvopedzisira zvapisa masango. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvichasangana mumakwata fainari yemakwikwi echibuku Super Cup zvaziviswa nhasi uye zvabuda zvakadai. Bulawayo Chiefs ichange ichikweshana neHighlanders, Dynamos ichitatsurana neFC Platinum. Herendaus College ichasangana neManica Diamonds, kuchitiwo Black Rhinos ichibandana neChicken Inn. Mitambo iyi ichange iriko musi wa17 nemusi wa18 Gunyana unowe mwedzi uno. Mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League mumwe chete wanga uriko nhasi, Highlanders yarova yadha 3-2 mumutambo watambirwa kuNational Sports Stadium. Mimwe mitambo iriko mangwana yakamira yakadai. Cranbourne Bullets ichange ichitamba neHwahwa kuVengere, Chicken Inn vs Ngezi Platinum kuLuveve, Capes United vs Herendaus College kuNational Sports Stadium, Platinum FC ichisangana neManica Diamonds kuMandava Stadium. Nemusi wesvondo, Tenax ichange ichisangana neZPC Kariba kuVengere, Blawe Chiefs ichisangana neBlack Rhinos kuLuveve, Triangle United ichisangana neBlawe City kuGibbo, kuchiti Dynamos ichisangana neHarare City kuNational Sports Stadium. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika muSouth Africa, uko chikwata cheOperation Dudula chiri kurambidza zvizvarwa zvekunze kurapwa muzvipatara nemakiriniki zvehurumende munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weBotswana vaMokwesi Masisi vanovhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show vachiti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaratidza zinyekenyeke riri munyika dzeSadiki neAfrica yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Geina Gumede Saidi.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mogela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 2 mpandula 2022 ngugaino kumete saidi endabeni zethu lamhlanje.
It's high time that operations and interactions at all levels of the production chain are digitized.
Umongameli Mokgweetsi Eric Masisi wakwele Botswana uvule okusemthethweni umbukiso wezokulima oweHarare Agricultural Show.
Khona abanye abangasoze befune ukuchada bebe lezithupha kodwa befuna ukuphilisana nje okwabantu abaqhuba impilo noma bengachadanga esasikubiza ngokudelela sithi ukuchaya amapoto.
UZulu kobulawayo uveza imizwa etshiyeneyo ngomthetho omutsha wemtshado osanda kwethulwa owe-Marriages Act. Kuwoza Friday liviki sihamba lomculi womdumo owe-hip hop oyinzalo yeGwanda uMega Mike ephethe ama-singles akhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Mokgweetsi Eric Masisi wakwele Botswana uvule okusemthethweni umbukiso wezokulima oweHarare Agricultural Show ngenkuthazo kuZulu wamazwe omabili ukuthi amukele indlela zakulezi nsuku zokuqhuba imisebenzi etshiyeneyo egoqela owezokulima, eze-Information and Communication Technologies, ICT, kanye lokulima ngendlela ezimelana lokuguquka komkhathi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhosi wokuphawulwa ngokusemthethweni usungulwe yikuyahlola abebutho leZimbabwe befola ngumongameli Masisi obe ngumhlonitshwa lonyaka ku-official opening yombukiso wezokulima omkhulu oweHarare Agricultural Show. Umongameli Masisi utshele abekade bekulombuthano ukuba buyaqhubeka kakuhle ubudlelwano phakathi kwelizwe lakhe leZimbabwe kusukela ngesikhathi leZimbabwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Uthi kumqoka ukuthi abalimi bahambisane lesikhathi basebenzise indlela zakulezi insuku ezisebenzisa imitshina yakulezi insuku.
It's high time that operations and interactions at all levels of the production chain are digitized. Industrial revolution is not an option but an absolute imperative.
Sekuyisikhathi sokuthi ukusebenzisa lokusebenzisana kuwo wonke amazinga wonke kuzigaba zokulima kwenziwa kusetshenziswa imitshini yakulezi nsuku. Inguquko kwezemitshini yakulezi nsuku kuyiyona nto okumele isetshenziswe.
Wasekelwa ngumkhokheli wenhlanganiso yeqoqa lombukiso eZimbabwe Agricultural Show Society uMnumzana Ngoni Kudenga.
Preparations for the presentation of the annual agricultural sector survey are in their final phase with the production of in-depth statistics on the prevailing state of the agricultural sector.
Amalungiselelo okwethula impumela yenhlolisiso yomnyaka kwezokulima asekusigaba sawo sakugcina lapho kuzovezwa khona ngokujulile ukuba isimo sezokulima simi kanjani.
Omunye umlimi ophatheke kwezokufuya imbuzi eLupane esigabeni seMathebelele North uMnumzana Sigameko Mdlalose uthi uqakathekile ukuba abalimi njengaye bazwisise ukuqakatheka kokulondoloza imvelo kuqala anduba kukhulunywe ngezo kusetshenziswa kwemichina yakulezi nsuku.
Siyafisa ukuthi ngabe kuba khona abantu abavele beqhatshelwe ukuthi bakhangele iganga. Nxa kuyikuthi kusesigabeni isigaba sihlangane siqhatsha abantu abakhangela iganga ukuthi nxa bebona umlilo nje intuthu encane bavele kumbe bachaya impembe kumbe bachaya ibhera kwazise izakhamizi ukuthi nanku umlilo sisukume kusemasinyane siye kwazi ukuthi siwucishe lo umlilo.
Umongameli Masisi ugqibe umsebenzi wakhe ngokunikeza izicoco kulabo abenze kuhle ukwedlula abanye bebelikhulu abayitholileyo lanxa yena ephe labo abedlule abanye babo ngokwedlulise amalawulo. Laba ngababalisela abohlangothi lwabakubutho abathole umvuzo wokuba yibo akade belestanda esihle ukwedlula abanye bonke, i-best exhibiting stand. Othole isicoco ehlangothini lwabalima igwayi ukwedlula abanye, best tobacco farmer, kungumnumzana Jonathan Musoki. Unkosikazi Priscilla Marauka yena wathola esowedlule abanye kwezokulima ihlanyelo, best agri produce farmer, kuthi isicoco sokuba ngumlimi owedlule abanye bonke kwezokufuya, best livestock farmer, kungumnumzana Zikomborero Fa. Isicoco sokuba ngumlimi owedlule abanye ukulima uchinda, best cotton farmer, siphiwe umnumzana Smart Kambanje wasegogwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje ubudlelwano bukamongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana lomunye wakhe weZimbabwe umongameli Emmerson Mnangagwa kubikwa buqhela, kodwa abanye babusola besithi benza ukuthi leBotswana lehluleke ukukhuza eleZimbabwe lapho eliphambuka khona. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa waba umkhokheli wakuqala unquswa ukuvakatshela kweleBotswana ukuthi ayikhulumisana lamalunga edale lephalamende lakulelo lizwe ngomnyaka ka-2018. Lesi kwakuyisikhathi esanda kuhluthuna intambo zombuso kumuyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Umnumzana Ian Khama Seretse Khama nguye wayengumongameli weBotswana wanxusa uMnangagwa, kodwa uKhama waqala ukuchothoza uMnangagwa esithi kasahlalanga emzileni wokuhlenga uZulu weZimbabwe kundubo abhekane lazo. Umongameli Mnangagwa wasungula ubudlelwano lomunye wakhe umongameli Masisi, ababili laba besethekelelana kaningi nengi. Kuyona le iviki uMnangagwa unxuse uMasisi ukuthi avatshele kweleZimbabwe okwensuku ezintathu, njalo uvule umbukiso we-agricultural show owenzelwa eHarare. Abacubungula ezombusazwe abafana lomnumzana Zenzomoyo bathi ubudlelwano lobu uyamangalisa njalo ngabusuke bulethele amazwe mabili inzuzo.
Angeke mina ngithi ubudlelwano beZimbabwe leBotswana ngoba asikaboni esingathi thina i-benefit for the countries. Okwamanje kuseyibudlelwano phakathi kwama-president engabantu abathungamela lawo mazwe.
Umoyo uthi kuba nzima ukuthi uMasisi achothoze uMnangagwa kumbe inkokheli yeZimbabwe uma bengabusi kuhle.
Okwamanje akukhanyi, akubonakali ukuthi u-president Masisi ngobungani bakhe lobo alabo lo president Mnangagwa kuzamenza abekwazi ukuthi atshele u president Mnangagwa iqiniso ngendlela embi abusa ngayo enza abantu beZimbabwe bangaboni ukuphumelela elizweni labo ukuze bacine bebaleka besiya kwamanye amazwe.
Omunye njalo ocubungula ezombusazo umzana Efi Dlela Ncube uthi ubudlelwano phakathi kukaMasisi loMnangagwa kumele bungakhangeli ezomnotho kuphela kodwa kuqakathekiswe ilungelo loluntu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe nxa edlelana akhangele kakhulu ukuthi labo abaphethe lawo mazwe baphethe njani abantu ngokuba okuqakathekileyo ngabantu. Nxa ngabe umakhelwane wakho engaphathanga kahle abantu, nawe umphathe ngendlela ezakwenza ukuthi abone ukuthi kudingeka aguquke enze izinto ngendlela entsha. Lingamphakamisa limbusise esona ebulala abantu, elambisa abantu, elimaza abantu abakhe, liyabe limkhuthaza ukuthi aqhubeke ngezenzo ezimbi. Ngakho ke kucakathekile ukuthi ubudlelwane phakathi kweBotswana leZimbabwe buhambise phambili amalungelo abantu, hhayi ezenotho nje kuphela.
Umnumzana Ntokozo Thebe ngomunye wabaningi abaswa eZimbabwe kuyadinga impilo engcono kule Botswana, utsho imbono yakhe phezu kobudlelwano bukamasisi lo Mnangagwa.
Into leyo yobudlelwano ubaba walapha dalo wasekhaya kukhona inkinga ethize. For sure sibili mina lami ngilakho ukusola ngoba influence lwana ubaba layo angaba khona lengqondo ukuthi ayetshela nalo baba ukuthi injani ubona ukuthi South Africa isiyenzeni lawe hamba ukwenza njalo elizweni lakho laba bantu ngifuna babuye lapha ekhaya.
Ubudlelwano bukamasisi lo Mnangagwa kuyikuguquka kwesimo ngemva kokuba babe ngamangameli uKhama weBotswana lo Mugabe weZimbabwe babe ngumangoye lentsha. UKhama wayengadondi utshela uMugabe ukuthi uchaphaza umnotho welizwe osekudale ukuhlupheka kuzalane zeZimbabwe. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisakron kwele Botswana.
Zulu kobulawayo veza imizwa etshiyeneyo ngomthetho omutsha wemtshado osanda kwethulwa owe-Marriages Act. Omama abaningi bathi lokhu bebekukhangelele ngoba sekuyiyo indlela okuphilwa ngayo kulezi nsuku. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu lithi umthetho omutsha olawula imitshado ofakwe nguhulumende uzakwehlisa amathuba okulwa ezindlini, kukanti abezinkonzo bathi lokhu wehlisa lokuchaphaza inhlonipho yomtshado. Unkosikazi Priska Dube oligqwetha ulandisa kabanzi ngokumunyethwa ngumthetho lo.
Kwabunjwa umthetho omutsha wokuthi hayi kasiyekele ukuthi abanye bachada le imtshado kuthiwe nguchapter 5.11, abanye bechade le imtshado kuthiwe nguchapter 5.07, abanye bengayizidinga zona izithupha kuthiwe yi-unregistered customary law union. Nxa sikhuluma ngemtshado kasiyihlanganise esikubiza sithi consolidation ngesikhiwa, sibe lo mtshado owodwa. Nxa sithi umtshado owodwa ngisho ukuthi sekulo mtshado owodwa wodwa, hayi kodwa ngithi umthetho ube wodwa okhangele ngezemtshado. Ngesikhathi esifana nayo, nxa umthetho usuwodwa okhangele ngezemtshado, kasikwenze kube licala ukutshadiswa kwabantwana.
Uqhubekela phambili unkosikazi Dube ethi lumthetho uyavumela labo abangafuni ukutshada ukuba bahlalisane.
Khona abanye abangasoze befune ukutshada bebe lezithupha, kodwa befuna ukuphilisana nje okwabantu abaqhuba impilo loba bengatshadanga, esasikubiza ngokudelela sithi ukutshaya amapoto. Ngesikhiwa lumthetho omutsha ukunike ibizo elitsha esikubiza sithi ngama-civil partnerships ku-section 41 walo umthetho. Kukhona osokuntshintshile, but ngendlela engukhangela ngayo mina kule nguquko eziningi ezinhle esezilethwa ngumthetho lo mzwana uzaphiwa ilanga lokuqala ukusebenza. I-Marriages Act Chapter 5.17 awukabila lokho esikubiza sithi operationalization date, ilanga lokuqala ukusebenza loba usugazethiwe umhlaba iZimbabwe yonke isiwazi ukuthi yumthetho wemtshado awukaqali ukusebenza ngoba kukhona okunye okusalungiswa.
Umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi bekumele abantu baphiwe isikhathi sokuxoxisana ngawo andubana wethulwe njengomthetho opheleleyo unje.
Lumthetho omutsha owabafuna ukuthathana uhlanganise izinto ezinhle lezimbi. Okuhle ukuthi akusavunyelwa ukuthi abantwana abancane bethathwe emtshadweni, kuyabe sokuyinto elethe ukuthi umuntu abotshwe. Kodwa ke ngikubona kuzahlupha yilokho ukuthi abakade belemizi emincane emaceleni besenze eminye imicimbicimbi isilinganiswa njengomtshado oyingcwele. Ngendlela lumthetho oyiwo wona bekumele kube lesikhathi eside usaxoxwa ungayenzi ukuthi ube ngumthetho, ngoba kule zinto eziningi abantu abakhona bezinanzelela umthetho usufakiwe.
Omunye njalo umfundisi uMnumzana Anderson Sheren uthi bajabulela nje ukuthi umthetho awuvumeli abantwana abancane bachade okwaliwa liBhayibheli.
Ngibonga khonoko ukuthi ayisisali ukuthi abantwana abancane bachade kumbe bathathe kumbe bathathwe, ngoba besikubona kuliphutha elikhulu lathi njengamaKristu. Njalo sibonga this first type yokuqala yemtshado evunyelweyo ku-marriage bill. Sibonga ukuthi igithi lathi iyasinceda kumbe iyasikhuthaza, ngoba ayikhuthazi ukuthi indoda ibe namakhosikazi adlula eyodwa. yikho okuyikho uBhayibheli elikuchoyo.
Unkosikazi Thokozile Ncube umhlali wakobulawayo uthi awubavikeli njengabomama abachadileyo.
Umthetho lo ofakiweyo singawukhangelisisa kithi thina omama esiyabe sisezindlini awusizweli ngoba uyavumela obaba benze abakufunayo kithi thina singelamandla okuphikisa. Okuyinto embi njalo ngoba ubaba sengaba lomunye unkosikazi ngaphandle kodwa engelabantwana.
Umnumzana Mkhuleko Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu yinto ephilwa ngabantu isikhathi sonke, ngakho nxa kulandelwa ngendlela eqondileyo sokungehlisa amathuba okulwa ezindlini.
Abantu bebehlala besilwa ezindlini kuba ngama-small house, kodwa nxa singazana kuhle angiboni ukuthi abantu besilwa sokungaba lokuhloniphana ezindlini lokwehlisa i-gender based violence nxa ungalandelwa kuhle kanye nemithetho eqondileyo engafakwa.
Mhlaka 27 Kwenkwezi 2022, uMongameli Emmerson Mnangagwa wethule umthetho omutsha wezemitshato obizwa ngokuthi nguChapter 5.15. Laloba umthetho lo usubekiwe ulokhe ungakaqali ukusebenza ngoba uhulumende engakethuli usuku lokuthi uqala nini ukusebenza. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Akubizwa ozwayo namhla eMaryland kwele Melika lapho kuqala umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi. Inzalo yemaNdebeleni labangane bakamthwakazi abahlala ezigabeni ezijiyeneyo zeMelika bazabe bethe gwaqa edolobheni le-Upper Marlborough kusukela namhla emkhosini ogqitshwa ngensonto lapho kuyabe kuxoxisana ngentuthuko yesigaba seMaNdebeleni kudliwa kule midlalo yokuthokozisa kufundiswana labemuli ngosiko lwamaNdebele. I-Studio 7 ixoxe lo nkosikazi Talenta Ncube Socks, omunye wabaqondisi bemzilikazi Day Celebration.
Lonyaka ka-2022 sihlangana eWashington DC area. Umdlalo uqala lamhlanje ilanga litshona size sehlukane ngesonto ilanga liphela. Okuhleliweyo yikubana lamuhla ngolwesihlanu sizaqala ukwamukela abanye bethu ngama-5. Lamuhla lilanga lokubingelelana lokwazana. Abahlali bendawo basilungisele ukudla potluck style. Kusasa ngomgqibelo sizaqala ekuse nesichove size sigqibe ilanga sihlangabeze isonto.
Uhlelo lwenu luthi kuzabe kusenzakalani kumalanga omathathu?
Kuzaba lezi khulumi eziza siphakululela ngemfundiso ezehlukeneyo ezingasinceda ezweni leli.
Laqalisa nini umcimbi wonalo owemzilikazi Day?
Umdlalo wakuqala wabakhona ngo-2010 e-Atlanta, Georgia. Ngo-2011 savuthana e-Dallas, Texas. Ngo-2012 e-Indianapolis, Indiana, kwase kudingakala ukuba kukhangelwe izifundo kusukela kwimidlalo leyo emithathu. Sesiphendukile njalo siyizizalwane zikamzilikazi ngo-2022 ukubana sidobhe isibane sikamzilikazi sigijime ngaso. Njalo kulesifiso sokuba sizaqhubeza abantwabethu lesi sibane. Imzilikazi Day Celebration kathesi isiko qelwa i-organization esayibhalisayo lo Secretary of State eTexas. So kuzabe sokule umbrella ethi Mzilikazi Cultural Festival. Iyo indlela esibona kuzaba lula ukuthi umdlalo uqhubekele phambili lasezweni lethu lokuzalwa.
Lonyaka lilano kunye elikulungiseleleyo kulabo abazabuya kulumkhosi.
Kuzabe kulembongi, abahlabeleli, ingcitshi zomgido lokunenginengi. Abanye bethengisa njalo, abanye besethulela inganekwane. Kuzabe kulokudla okumnandi okwemini lantambama. Silungiselwe inkomo yonke nje lezangaphakathi, sidla lamathumbu ayo. Ngesonto kuzaba lemidlalo ethile-thile, basketball for abancane ekuseni, umdlalo wenguqu fo abadala emini, kuthi labathanda ukuvithiza okulibhora lokhiyana okuncane okumhlophe labo benze okwabo, thina sibaxakezela nje. yikho okuzaphelela khona imicimbi cimbi yempela viki yethu yabantwana bakamthwakazi labathanda umthwakazi.
Belilalele unkosikazi Talenta Ncube Socks, omunye wabaqondisi benhlanganiso yemzilikazi Day, abomcimbi abawuthi imzilikazi Day Celebration.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ugatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba olwe-US State Department luthi umsekeli kamongameli welizwe leParaguay umnumzana Hugo Velasquez kaseyivunyelwa ukwethekela eMelika ngenxa yamacala okuphatheka kunkohlakalo kanye lokungenela endabeni zokulondolozwa kwemithetho nguhulumende ezingalani laye. Lokhu kuthiwo nginobhala walolu gatsha uSecretary of State u-Anthony Blinken. Umsekeli kamongameli wele Paraguay umnumzana Velasquez wazise uZulu ukubana usesehla esikhundleni somsekeli kamongameli welizwe njalo kayisayikuncintisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli. Uhlangothi lwe-State Department lwakwele Melika njalo soluhlose ukwenqabela igqwetha le-Yasireta Binational Entity Legal Counsel umnumzana Juan Carlos Charlie Duarte ukungena kwele Melika ngenxa yokumthola laye elecala lenkohlakalo. UDuarte osekhwapheni likamnumzana Velasquez ongumsekeli kamongameli welizwe leParaguay njalo bewelelana ngaphandle komsebenzi wazama ukufumbathisa omunye wabakhulu bakahulumende ukuthi akhangele eceleni ecaleni lalihlo lisishwa mayelana lezemali zikaValasquez, kuchasisa umnumzana Blinken kumbiko wakhe. UBlinken wengeze ngokuthi izenzo zenkohlakalo ezinje yizo ezibangela ukuthi uZulu angasazaba lokukholwa kuhulumende wakhe njalo abona ngani abenza ukubola lapho okusebenzela khona uValasquez bayekelwa besenza santando bengajeziswa zenzo zabo ezimbi. Kusenjalo ukukhohlakala okwenziwe nguDuarte kutshengisele ukuthi usebenzise isikhundla sakhe somphakathi kunkampani eyasireta Binational Entity esokumela uZulu ngendlela engayisiyo, okwenze ukuthi umphakathi alahle ithemba kunkampani le eyayithenjwe nguZulu wakuleli. Izenzo zikamnumzana Duarte zamxothisa umsebenzi wakhe kunkampani yeyasireta, kutsho umongameli uMaria Abdo Benitez oweParaguay. Ugatsha lwe-State Department kwele Melika seluzakwe nqabela lemuli kamnumzana Velasquez ukungena elizweni leMelika abagoqela uLourdes Maria Andre Samaniego Gonzalez, uDionisio Aldaberto Velasquez Jimenez, uSonia Rebecca Velasquez Esquariza, lo Hugo Jose Velasquez Esquariza kanye lemuli kamnumzana Duarte layo kayisayi kuvunyelwa ukungena kwele Melika. Labo bagoqela uNimfa Concepcion Vera Moreira lo Tamara Duarte Martinez. Lokhu kwenqabela laba bantu ukungena elizweni leMelika kutshengisela ukubana ilizwe leMelika kalimeli ukubola okuyikho okulimaza uZulu ngapho kuguba lentuthuko yezemnotho kanye lokubisela uhulumende emuva ekuthuthukiseni isizwe lokunceda izizalwane zalelozwe. Uhulumende weleMelika uqhubekele phambili esima lezizalwane zeParaguay ukusekela ilungelo lomuntu wonke wakuleli njalo ukugcina umthetho kuzakhuthaza ukuthi laba batholakala besebenzisa amandla abo obuphatha intambo buchapha njalo befuna ukufumbathizwa kungakhathelekile ukubana balesikhundla siphi kumbe ngabebandla liphi bajeziswe. Lokhu bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika. UZulu weZimbabwe labalobi bemidlalo baveza injabulo enkulu ngokwethulwa komdlalo wokulingisa owefilimu olesihloko esithi Ziyanda ozakwenzelwa eSouth Africa laseZimbabwe. Lo mdlalo ujonge ukuveza ucuku lokuyengwa kwabantu ngemisebenzi kwamanye amazwe kodwa bafike khona lebacine bebanjwa ngamandla kusetshenziswa njengezigqili i-human trafficking. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlalo wefilimu uZiyanda uzamanyanisa abadlali bokulingisa bamazwe omabili okwakho ukuthuthukisa ibhizimusi lezokwethekelelwa kweZimbabwe lokuhuga abalobi bakwamanye amazwe kobulawayo ngoba enezakhiwo lendawo eziligugu lembali emqoka. Umlobi weZiyanda umnumzana Dumisani Nkomo ongumqondisi weRamatsatsi Productions uthi umfanekiso wakhe ukhuluma ngentombazana ezalwa eZimbabwe eyehlelwa ludubo lwehuman trafficking eyaphuma elizweni icabanga ukuya emsebenzini kodwa yacina iphathwa njengesigqili.
Isihloko sefilimu Ziyanda. UZiyanda libizo lomlingiswa okufilimu yethu uZiyanda lijonge ukutshengisa ukuthi amankazana labo mama bajontjwa njani ekugcineni bese bethola ukuthi baphathwa kubi.
Nkomo uqhubekele phambili ethi lomdlalo uzaba nendleko yengxenye yesigidi samadola ukhangelelwe ukuya emoyeni ngolwezi.
Abalingiswa abaningi babesuka khona pha kwele Zimbabwe silamba abambalwa nje abazavela eGoli.
Umqondisi womdlalo uZiyanda umnumzana Bonginhlanhla Ncube uthi okumqumbaqumbayo ngalo umdlalo yikuba iAfrika izabe izikhulumela ngodubo lwehuman trafficking.
Into enhle ngale film yokuthi njengama-Africans yithi esiyenza le film, yithi esikhuluma esitshela lesi story. I-perspective yomuntu osekobulawayo bona bayibona so indaba ye-human trafficking.
Isakhamuzi sakobulawayo engumqondisi njalo weBulawayo National Art Gallery unkosikazi Silenkosi Moyo uthi kuyathokozisa ukuba lo msebenzi omuhle kangaka ozakwenzelwa kobulawayo emzini owe-art gallery.
Thina njenge-visual art sector siyakuthakazelela kakhulu ngoba sibona ngani lithuba lokuthi lathi sibe lengxenye yokutshengisa imbukiso yethu le sakhiwo sethu lesi njengoba sizaba part of i-project yona leyo. Ngaleyo ndlela kusinika i-platform yokuthuthuka lokwazakala and beyond iBulawayo.
Umlobi wemidlalo odumileyo umnumzana Raisdon Baya uthi kuyajabulisa ukuba lo mfanekiso wokuqala e-Africa okhuluma ngocuku lwe-human trafficking.
Ngim, I think okuhle kakhulu ukuthi basebenzisa abantu bakithi abantu beZimbabwe.
Omunye njalo umlobi wemidlalo oyisakhamuzi sakobulawayo emzilikazi umnumzana William Ndoro uthi selinde ukubukela lumdlalo olakho ukuphakamisa izinga lemifanekiso yamafilimu eZimbabwe.
Uthi kuba nama partnerships, skills training, skills transferring, because we expect ukuthi this film will help develop i-industry yethu yakobulawayo, industry yethu yeZimbabwe.
Baningi abaphuma ezinkundleni zokuxhumana sebedinga uncedo lokuthi babuyele ekhaya sebethwele nzima emazweni ase.
Lo umtatheli izindaba we-Studio 7 u-Anastasia ekhuluma ngefilimu ebizwa kuthiwa Ziyanda. Kuwoza Friday kuliviki sihamba lomculi womdumo owe-hip hop oyinzalo yeGwanda uMega Mike aphephethe ama-singles akhe. Untungamili Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Ngokomculo linsizwa izibiza ngoMega Mike kumbe uBig Mike, kodwa igama layo lokuzalwa nguElias Mike Nare.
Ngokona apha nje eGwanda esijawundeni siba khona apha elizweni lethu eZimbabwe eGwanda, yilo nje impesha amajawunda ngomculo. Kuba ku-industry music nje ngaqala ngo-2019 kuzokube lakhathesi nje talking pusha nje music yami. Iy'ngoma zami esengilazo kathesi sengile ngoma ama-single kuphela sezingu-10 yizo nje esengilazo, but kule yinye ebuyayo nje masinyane isifunisini yona le yabichisa kudala.
Ingoma aziphetheyo umhlabeleli namuhla zibalisa ethi abangithandayo, majawunda, kanye lethi kakhulu.
Yabo shift asilale busuku, asilale busuku, asilale busuku. Panda kwanda shanda nansi lenjuku, panda ganda skanda nansi lebuku. Sebethi nge blind engathi ngiyispo from a bad man, on the bitter leaf dead man. Flow sick face mask when you listening, I keep it clean like I'm flossing. Good game I just force in, laba fana ngama force in. Azinkulu CEO is like we bossing, sasidlala ngama toys in. Isikangophela when we dosing, all out when we goes in. Cheho kanda opposing, I suka soze yenza kakhulu lawa yo kidding kwanda town bengcela ukusethi face. Angazi likhona liswile lithule ngathi lifile. Put the game in vibrating e chair lishaka kancane. This is a class for beginners, if you clever tata ama notes impinji yami. You see I never.
Utholakala njani umculo wakho?
Umlaleli nje ongabe ufuna ukuxhumana lo Mega Mike, uyamthola ku nombolo zocingo ezithi 0719355312. Yizo inombolo zami ofuna ukungithinta ikakhulu nje ku WhatsApp uyatholakala.
Awuzihlobo isikhathi sesisuke saba sifitshane kodwa siyambonga uNtungameli Nkomo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa kusihlwa ngo 7:30.